Vamwe munyika vanoti havasi kufara nekufamba-famba kuri kuita vamunangagwa vachiti kupedza mari yenyika iyo yavanoti inofanira kunge ichishandiswa kuita zvinhu zvinosimudzira magariro everuzhinji. Izvi zvatsinhirwa nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatava nemoyo avo vati mazakawatirai mari ari kushandiswa navamunangagwa vachimbeya munyika dzakawanda. Imari inogona kugadzisa matambudziko akatarisana neveruzhinji akafanana nekushayikwa kwemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro. Vamunangagwa vari kuNiger pari zvino, uko kwavari kupinda musangano weAfrican Union.
Tiri kunyanya kutarisira nekunyunyuta kuti zvanga zvakakosha kuti vambotsaudza mufambiro wakadai, zvikuru sakana nyika iri panguva yakaoma yairi, nekuti tinoona kuti kazhinji kacho kana kuti nguva dzose vari kushandisa duta vanhu kana gondo ravanoshandisa ndere kunge vachihaya kubva kunyika United Arab Emirates, inova inotya mari zhinji dei vaifamba vachifambisa Air Zimbabwe zvaitwa kare nemukuru wenyika anga achimbovepo vamugabe, zvaitibetsera kudzikisira mari inoshandiswa ikunze kwenyika munzendo dzisati dzaratidza kuti dzine pundutso yadzati dzatipa muso yenyika. Uyezve ngavange vachigara pasi votanga vavandudzira zviri kuitika munyika, uyezve kuti tichawana chii mukumbeya kwakadai. Kana pasina, tonyanya kukurudzira kuyanana kutaura muno munyika yeZimbabwe, zvikurusa pakati peopposition vemachechi, vanhukadzi, vematare, mastudents vanorarama neurema.
Zvataurwa navamoyo zvatsinhirwawo nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Hlatshwayo, avo vati kunze kwekuti vamunangagwa vaswere vachitenderera kune dzimwe nyika dzisina kana chadzinadzo, vanofanira kushandisa vamiriri veZimbabwe vari kunyika dzavari kufambira idzi, zvinozoita kuti homwe yehurumende ichengetedzeke.
Zvinhu zvinofanira kunge zviri pamoyo pemutungamiriri weZimbabwe pane ino nguva, asi tiri kuona vamunangagwa vachipesuka chaizvo nenyika dzose, vachifamba-famba zvisingaenderani nemari yatinayo uye nemamiriro akaita kunze, zvikuru sei takatarisana nenyaya dzeupfumi. Isu tinoziva kuti kunyika dzakasiyana-siyana tine vamiririri vatinavo vatingati maambassadors pachirungu. Tinenge tichifungawo kuti mamiriro akaita kunze zvakakodzerawo kuti hurumende inge ichituma maambassadors kuenda kune misangano dzakasiyana-siyana dziri kuitwa pasi rino, asi zvatiri kuona zvisirizvo. Endi tinenge tichidawo kuti hurumende iongorore mamiriro akaita upfumi, isanyanye kupfachura-pfachura upfumi hwenyika nekufamba-famba kwatiri kuona, nekuti tinoziva isu kuti pese panenge pachifambwa pane mari dzakawanda chaizvo dzinobudiswa kuitira kuti vanhu vawane pekugara. Dzimwe dzacho ndo dzinoshandiswa kupa vendege kuti vakwanise kufamba nezvimwe zvinhu zvakadaro. Pane mari dzakawanda chaizvo dzinobuda, saka tinenge tichida kuti mari idzodzo dai dzanga dzachengetedzeswa, dai dzanga dzachengetedzwa kuti dziende kumuzvipatara, muzvikoro, kunobatsira vari kutambura nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi nhengo yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi, vati kufamba kuri kuitwa vamunangagwa vachienda kumisangano yeAfrican Union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica chinhu chakakoshera nyika zvikuru, sezvo kumisangano iyi kuriko kwavanosangana nevatungamiriri venyika dzakawanda. Vamugwadi vatiwo hapana chinofamba muurongwa hwehurumende hwekuedza kugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzepasi rose kana vamunangagwa vakaswera vachidziya mushana vagere munyika.
Kufamba uko hakusi kufamba kuri kungouya makumbo kana kuri kumukira makumbo sachi. Vamunangagwa vakazvitaura musi wavo vavapinda muofisi vachibva kunzvimbo yavo yerutiziro kuSouth Africa vachiuya kuasiuma majutu zemutungamiriri wenyika ino muna 2017 muna November gore riya. Vakataura ivo kuti donzo ravachatanga kuita pamusoro pezvimwe zvose zvavachaita zvinosanganisira kurwisana necorruption war nezvimwe zvose, vachatora donzo rekuchenesa nyika inoyi kunyika dzokunze. Nekuti changada kuti vana vemuZimbabwe vazive ndechekuti kuti nyika ino ibudirire, uye kuti zvinhu zvose zvatiri kuchema nazvo, matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira mabasa, anosanganisira nawo yepoverty chaiyo chaiyo, ose wayanokwanisa kungodzimba chete kana tichinge takwanisa kuwana investment munyika. Ende investment inouya ne foreign currency haisi yomuno nekuti muno tinoshandisa mari yedu yakaunzwa namamtuli asi takuda ma invest my investors ekune dzimwe nyika kuti vauye va invest muno vanawane mabasa vanawane zvose zvavanokwanisa kunge vararame nazvo nyika ino imaketiwe kune dzimwe nyika izikanwe senyika yakanaka uyezve senzvimbo yakanaka yatinoti a good destination for investment saka ndokusaka president vachienda kose kunodikwa kuenda kune nyika dzakakosha kana kune vatungamiri vakakosha kunouya ma investors ekune dzimwe nyika dzokunze musuno vaive vaku Rwanda vachitora zvidzidzo zvirikuita saka zvirikubatsira Rwanda zvakaitwa navakagame kuti nyika yavo ibudirire zvamunoona Rwanda yatungamira nhasi ndozvavarikuda kuti vaunzewo muno ukoko vakavaenda kuna kunije kuAfrica Union vakanosangana nevatungamiri variko iko noti nedambudziko remagetsi vakasangana nomutungamiri wenyika yekuSouth Africa vaRamaphosa vachiona kuti vangabatsirana sei nebazi reEskom rekuSouth Africa
vamugwadi vati waveruzhinji vachatanga kuona pundutso mudzendo dzavamunangagwa munguva pfupi iri kutevera
tingatari unozi muno vazhinji vangaziva kana kuti vangada kuziva kuti nyika ino zvinhu zvakabata nyika inoi kana kuti industry dzakanyanyobata nyika inoi inhau dzemining muzvicherwa inhau dzeagriculture muzvirimomo saka nokuda kwaizvozvo investment inotora nguva kuti igozokwanisa kutanga kubudisa zvibereko kuti munhu aunze mishini yake yemining munomo agotanga kuita mai zvinogona kutora kana makore maviri chaiko munhu achisati ambotanga kuita profit achizama yatinoti gestation period yeinvestment saka zvinotora nguva yakati rebei sezvinongoitawo nhumbu inotora 9 months haingazvari pakati kana ikazvarwa pakati ratova dambudziko because paita premium chakava saka zvibereko zvichauya asi zvibereko zvinotora time nekuti kuchinja maonero kana mafungiro evanhu vekunze pamusoro pavanga vachiita panyika inoyi anotorawo nguva saka ndosaka tiri kuti ngatibatsiranei umwe noumwe achiisa brick upon brick sezvinotaura chidhinda pamusoro pechimwe nemiwo ari kumaprivate media houses tese tichibatsira kuti tiise shoko rakanaka kunze kuti uyai kunyika yezimbabwe makasunungwa kakuya kuita mabhizinesi enyu vamutuli vachitibatsirawo vachigadzirisawo kunyaya dze maru kuti dzijeke so that vanouya muno munyika yeZimbabwe vanouya vachiziva kuti tiri kuenda kunyika ine mari yakasununguka uye mari yatinokwanisa kushandisa zvatingati zviri predictable zvinoita kuti mangwana vasaziva nedambudziko saka zvinhu zvose izvozvo ndizvo zvinoita kuti zvibatane zvopundutsa pabasa riri kubatwa nomutungamiriri wenyika
asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanira kugara pasi nemakurukota ehurumende yavo votsvaga nzira dzavangagadzirise nadzo zviri kunetsa munyika
chinoda kuti chionekwe ndechekuti vanofanira kuziva kuti munhu unonatsa kwawabva nekuti kwaunoenda usiku zviri nane kunatsa zviri kuitika kumusha kuchengetedza mari zhinji inoraswa vanhu vachifamba kuitira kuti ibatsire nyika chakakosha chinoita kuti zveupfumi zvezimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati mezimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu vezimbabwe vagere zvakanaka ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika izvozvo zvakakosha ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka
dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi nematongerwo enyika dzinoti kubva zvavakatora masimba kubva kune vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vamunangagwa vaita nzendo dzakawanda kunze kwenyika asi pasina chinobatika chavati vadzoka nacho kunzendo idzi vamunangagwa vashanyira nyika zhinji dzemuafrica uye dzimwe dzakaita seswitzerland belarus azerbaijan russia Qatar nedzimwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.